Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey ino misoro yenhau zedu dzanhasi chitatu mbudzi 8, 2017. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kekutanga pamusoro pekudzinga kwavakaita vaEmerson Munangagwa muhurumende nemusi wemuvhuro vachiti vamunangagwa vakanga vovazvidza. Vagari vemumutare vazhinji vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa navamugabe rekudzinga vamunangagwa muhurumende. Vanhu vashoma vanonyoresa kuvhota kumatebelelende zvichienzaniswa nemamwe matunhu. Mamwe madzimai otadziswa kunyoresa kuvhota vachinzi vaunze uchapupu unoratidza kuti vachiri vese nevarume vakavaroora. Muchirongwa cheLivetalk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 timbatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kutarisa mapisha-pisha ari kuitika muzano PF apo tanzwa kuti nhasi muHarare manga muine mhirizhonga pakati peavo vanotsigira vamunangagwa vachangobva kusiyiswa basa nevanotsigira vamugabe vechidiki. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.